Manera kana kamuri yeZimbabwe ino is
DC. Lingali tshona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chikumi 25, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mangwana tiri kuenda ku TNF nokuti tinoda kuti tinoudza hurumende pachena zvechinyorwa kuti hatikwirirana nechimutemo chavaisa uyezve tiri kuti vachibvise nekukurumidza kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu.
ZCTU yopikisa danho rehurumende rekudzika mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 uyo sangano iri rinoti hausipa mutemo. Vamwe vana muzvina bhizimusi voramba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Sangano retajamuka sesijekile rinoendesa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichivakurudzira kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika kana vachinge vatadza kugadzirisa zvinhu izvi. Sangano iri rinoti richakurudzira kuramwa mabasa kutanga musi wachikunguru 1, 2019. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende inofanira kusiyana nedanho rayakatora nezuro rekudzora mari yemunyika richiti danho iri rakatorwa zviri kunze kwemutemo weTripartite Negotiating Forum Act uyo unosungira kuti pave newirirano pamatanho akadai asati atorwa. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza vatori venhau kuti zvakaitwa nehurumende nezuro zvinoratidza kuti haina kuvimbika uye iri kubata vanhu kumeso kana ichiti inokoshesa TNF asi iyo ichitora danho rakakosha kudai isina kutaura nedzimwe nhengo dzeTNF. VaMutasa vati zvinoshamisa kuti gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakatora danho iri asi nyaya iyi yange iri kufanirwa kutaurwa nezvayo pamusangano weTNF uyo uchaitwa muHarare mangwana. VaMutasa vati danho iri handiro rinopedza kutambura kwevashandi uye vange vakatotarisira kuti mari yekuAmerica ndiyo ichashandiswa munyika pachigadziriswa nyaya dzeupfumi. Dhora remuZimbabwe risati ratanga kushandiswa zvekare.
Nyaya yezimudhora haisi itsva. Takambunyikidzwa zvakanyanya muna 2007 ne2008 tikarasikirwa nezvese mapenjeni edu hatichina. Mari dzatinotambira dzikatorwa dzikapedzwa dzikatsvairwa. Tinozviziva futi kuti nguva ino mwaka uno watiri nyaya yemaRTGS nebond notes yaita futi kuti tirasikirwe neupfumi mapenjeni kechipiri tarasikirwazve mumastore hatichagoni kuita chinhu chatinogona kuita. Saka isu tiri kumira sesangano revashandi takamira paurongwa hwedu hwekuti tinofanira kuti chiitwe kusvika zvinhu zvagadzikana vanhu vaakuvimba nehurumende yavo. Hurumende yagona kuunza zvimwe zvirango zvinoita kuti tiende mberi. Zvinoda kuti patangwe pamboti tidzokere kuUS dollar vashandi vatambire mari inoshanda.
VaMutasa vati mangwana chaiwo vari kuenda kumusangano weTNF kunoudza hurumende nekusafara kwavo nedanho iri uye nekuti vacharatidzira kana hurumende ikasaterera.
Mangwana tiri kuenda ku TNF nokuti tinoda kuti tinoudza hurumende pachena zvechinyorwa kuti hatikwirana nechimutemo chavaisa uyezve tiri kuti vachibvise nokukurumidza kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu pane kuti tikurudzire vashandi techiti ngatichitangei kuratidzira sezvinoreva bumbiro remutemo wenyika izvi tichazviita nokukurumidza
vatiwo vari kutaura nemagweta avo kuti vaone kuti vangakwidzisei nyaya iyi kumatare vachipikisa danho rakatorwa nehurumende sezvo vachiti rinopokana nebumbiro remutemo wenyika rinoti hurumende inofanira kunzwa kubva kune veruzhinji pasati paitwa matano makuru akaita seiri mangwana kune musangano weTNF unovembatanidzwa vashandi vemabhizimisi pamwe nehurumende uye vamutasa vati nyaya yemari yenyika ndeimwe yenyaya dziri mudariro mutungamiri wesangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council Mai Cecilia Alexander Kowa vabvuma kuti kune musangano weTNF uye vati vachataura zvakawanda musangano uyu wapera vachitsanangura danho ravo nezuro vanyuve vakati vakatora danho iri mushure mekuteerera kuvashandi vehurumende nemusi wechishanu vakati vashandi vakavaudza kuti vainge vasakwanisi kuramba vachienda kumabasa nekuti mari dzavo hadzichina simba sezvo vamabhizimisi nezvitoro vave kutara mitengo yavo nemadhora ekuamerica hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza sezvo vange vasingadairi mbozhanhare yavo hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakafanira kubata chinzvimbo chemutungamiri weemployers confederation of zimbabwe Dr. Israel Murefu kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi ndakamira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
tichiri panyaya yemutemo mutsva uyu vamwe vana muzvina bhizimusi mumasvingo nhasi varamba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze Gandri Maramba anoti panyaya iyi
vemabhizimusi vataura nestudio 7 vati ivo vacharamba vachitengesa nemari yekunze nekuti zvinhu zvavo zvizhinji vanotenga nemari yekunze kwenyika nekudaro vakatengesa nemari yemuno inogara ichirasa simba vanobuda mubhizimusi vanidmo manyasha avo vanotengesa mbatya dzinotengwa kunze kwenyika vati vachiri kutengesa nemari yekunze nekuti vakatengesa neyemuno havazokwanisi kuzotenga kunze kwenyika zvimwe zvekutengesa
kwatinohodha kwatinoenda kunana Tanzania kunana Dubai mari yatoshandisa maus saka hazvibetseri kuti ndotenga zvinhu nemaus ndandotengesa kuno kune RTGS ende RTGS yachirungomoka yakakwira yakadzika saka ini hangu sabusinessman ndongoti zvinhu zvandotengawo nemaus ndotengesawo nemaus ndokuti ndiwane profit
vezvitoro zvizhinji zvembatya nemidziyo vanotiwo vacharamba vachitengesa nemari yekunze apo zvimwe zvishoma zvichitiwo zvichatengesa nemari kuno vachitevedzera mutemo mutsva asi vanotengesa mafuta edzimotokari vazhinji mumasvingo vaswera vakavhara vachiti vari kumirira kuti vodii nekuti vanotenga mafuta aya nemari yekunze vaDonald Joma avanotengesa pachiteshi chemafuta chezuva mumasvingo vati vambonzi vambomira kutengesa mafuta avo nhasi
Kubva pakaiswa statual instrument hatina kuvhura takavhara nekuti varungu vedu isusu vari kuchema kuti fuel yavanayo kuzvino vanga vakaiodha nemaus saka kuti vaitengese nemabhondi vanenge vakutiitawo losi saka kubva payakangeiswa hatisi kushanda zvokuti takutotyira kumabasa edu isusu kuti tokwanisa kungorasikirwa nemabasa nekuti vari kuchema chema kuti nhangwe vakada kuti vatengese nemabhondi maus achona vanozomaona kupi iwo maus achona asingachabvumizi tichi vashandise maus angunzi mabhondi chechi saka hamino kuti zvichafamba sei asi takavhara for now ende handifungi kuti ikaramba iripo seya instrument tingavhura izvizvi
vezvitoro zvinotengesa mishonga yemuzvipatara vativo vambomira kutengesa mishonga nhasi vachiti vachatanga kutengesa nemari yemuno kana makambani akapuhwa marezinesi yekuvatengesera nehurumende ava kutambirawo mari yemuno izvi zvaita kuti vamwe varwere vatadze kutenga mishonga yavanofanira kushandisa vamwe mabhizimusi madiki vakaita samuzvare Martha Madhuyeko vati vatambira mutemo mutsva uyu
vaitwa negavhumendi nerimwe divi zvakanaka zvatiitirawo nyore isusu vemabhizimisi madiki nekuti mumidhuri yedu yatanga tichitengesera iyoyo tanga tautozonzi tinofanira kubhadhara neforex maus dollar apa paisusu makastoma edu akanyanya macivil servants anga asingawane maus dollar yacho iwayo tanga tichingowana bhondi saka ndinaithinga hangu zvamboitwa negavhumendi on the other end matiri isusu zviri nani ende zviri kutotiitirawo zvakanaka nokunga izvezvika pamwe vanhu vakauyaone zvimariwo zviri nani nani tinokwanisawo kuitawo zviri nani mburi dzeduwo dzichidyawo zvakanaka nekuti iye have midhuri yavava vanga vatotiomesera imagine 50 years imari yakawandisa
Nezuro hurumende yakaisa mutemo we statutory instrument 142 of 2019 uyo wave kurambidza kuti mari dzekunzi dzishandiswe mukutenga nekutengesa zvinhu munyika izvi zviri kupikisana neveruzhinji zvikuru vanotenga zvinhu kunze kwenyika sezvo vari kutadza kuwana mari dzekunze mumabhanga emunyika studio 7 yana kwanza kunzwa divi rebhanga guru renyika panyaya iyi asi munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko muhurumende vanik mangwana vati vari kupikisa mutemo mutsva uyu vari kupara mhosva
vanhu vari kuramba vachitengesa nezvinhu nemari dzoko vari kutyora mutemo wenyika vari kutyora mutemo wanyika kubvira nestatutary instrument yakabudiswa nezuro 142 of 2019 vari also kutyora mutemo wenyika maererano namaexchange control regulations saka mavhunza kuti vachaitwa sei vachaitwa zvinoitwa kunoitwa vanhu vese vanotyora mutemo wenyika vanoita macriminal activities. It's illegal, kana chanzi illegal, which means kutyora mutemo. Saka hazvifaniri kuitwa. Vanogona kuruza malicense avo, vamwe vanogona kusungwa chaiko maererano nemhosva dzavo, but izvo tinosiya kumatare, asi zvinosungisa.
Zviri kuitika kumasvingo, zviri kuitikawo maguta ose ari munyika, vakawanda vachema nerekuti havasikwanisa kuwana mari dzekunze kumabhanga avo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Sangano reta jamuka sisijikile rinoti nhasi rasvitsa tsamba dzenyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pamwe nekumunyori wedare reparamende richipa mutungamiri wenyika mazuva manomwe ekuti vagadzirise zvinhu munyika kukundikana kwavo vanhu vomira kuenda kumabasa vachigara kudzimba dzavo senzira yekuratidzira murunyararo Sangano iri rinoti zvinhu izvi zvinofanirwa kugadziriswa nekukasika nekuti ruzhinji rwevanhu munyika ruri kunonga svosve nemuromo. Vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano retajamuka sisijikile vatinei munetsi vanoti nhengo yavo yaenda kunosiya gwaro renyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika yambochengetedzwa kwenguva ingada kusvika awa imwe chete nevanochengetedza mahofisi yemutungamiri wenyika ichibvunzisiswa nezvegwaro ravo asi yazeregwa ichienda. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kana vamunangagwa vakwanisa kuona gwaro rasiyiwa kuhofisi kwavo iri sezvo takundikana kubata mutauriri wavo vaGeorge Charamba. Ngatinzwei hurukuro yataita navamunetsi.
Isu seboka retajamuka taona zvakakodzera kuti tinyorere mukuru wenyika vamunangagwa nemukuru weparamende kuriko kunopasiswa mitemo nokuongororwa mafambisirwo anoitwa mabasa nezvekutungamira nyika. Nyunyuto irimo inhau yeupenyu hwevanhu veZimbabwe. Nyunyuto hombe yatinayo mararamiro akuita vanhu kuchinjwa chinjwa kuri kuitwa mitemo nenhau dzemari dzinongoerekana dzakwira vanhu havachakwanisa kuafoda mararamiro avo avari kuita uyezve nekuona kuti hurumende yedu haina kuvimbika kune zvese zvayakapromisa vanhu during time yemaelection saka taona zvakakodzera kuti tinyore tsamba tichivaudza vamunangagwa kuti ndopane nyika yaoma magetsi hakuna zvikoro zviri kungokwira chekudya chiri kungokwira tiwo chaiwo munyika hamuna vanhu vari kuwana magetsi 5 hours 6 hours
makwanisa here kunge muchitambirirwa tsamba dzenyu idzi dzatambirwa here uye mapiwa mhinduro here
tsamba dzedu dzatambirwa kwaclerk of parliament yaenda vadhinda kuratidza kuti vatambira komana waenda watumwa netsamba waenda kwa president ndiye ambodetainwa fo nguva inopfuura 1 hour vanoitawo pachirungu zvavanovheta vheta vachimubvunza bvunza vachimuita sei vachimutyisidzira tyisidzira asi tsamba iyoyo azokwanisa kusiya havana kudhinda zvavo asi vanyora pasi kuratidza kuti vatambira tsamba iyoyo
muri kutaurawo nenyaya yekuti vanhu vachapinda mugwagwa kana mutungamiri wenyika vakasatora matano nemusi wa 1 July mungatudza pamusoro peurongwa iwo
urongwa uyu uri kubva kuvanhu vanhu vari kuti aiwa taneta nekuramba takangotarisa hurumende isina zvairi kutaura ichokwadi tavapa mazuva anokwana kuita 7 Zvakaita zviri pamutemo kana vakuru vedu vasina kugadzirisa matambudziko evanhu. Nyika inoyi inofanira kuti vanhu vambogara pasi.
Vakawanda vanogona kunge vachitya kupinda mumigwagwa. Tichitarisawo zvakamboitika mazuva apfuura kuti vanhu vaipedzisira vapfurwa nezvimwe zvakadaro. Sei muri kukurudzira nzira yekupinda mumugwagwa?
Hatisi kukurudzira kuti vanhu vapinde muHarare vaimbe vaite sei. Tati vanhu vanofanira kuti stay away. Vogara mudzimba dzavo. Saka zvinhu zviri kuitwa pajekerere kuti vanhu munhu anenge ari mumba make haana waanesana naye. Tiri kutarisiwo. Tinzwewo chichemo chedu. Izvo hazvirehwe munhu, hazvisungirwe munhu, hazviurayirwe munhu. Zvipi izvozvo?
Havanga vari vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reTajamuka sesijikile vatinei munetsi vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vati nguva yerunyararo yasvika zvino muAfghanistan. VaPompeo vataura mashoko aya murwendo rwavo kuAfghanistan urwo rusina kuziviswa. Vasanganawo nemutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakakurukura nhaurirano dzerunyararo pakati peAmerica nechikwata cheTaliban. VaPompeo vaudza vatori venhau pamuzinda weAmerica muKabul kuti ivo navaGhani vavirirana kuti nhaurirano dzerunyararo ndicho chinhu chepamusorosoro uye Afghanistan haifanirwe kushandiswa zvakare senzvimbo yekuumbwa kwemabasa eugandanga pasi rose. Munyika mune kupesana kukuru padano rakatorwa nehurumende nezuro rekuti munyika mushandiswe chete mari yemunyika yemabond notes neRTGS. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuVictoria Falls nasi kumusangano wekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango muAfrica, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yave nyika yagadzikana sezvo yave nemari yayo. Vati hurumende yavo inofanira kuroverwa maoko nekuti yakwanisa kudzora dhora remunyika. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova mumwe wevateedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti danho ratorwa nehurumende harishandi zvachose.
Chakaita kuti Zimbabwe irase mari yayo ichitora mari yekunze kwenyika kunyanyanya US dollar inyaya yekuti izvo monetary policy yanga yafeira, inyaya yekuti izvo tasingaproduce asi tichidya zvekunze kwenyika, inyaya yekuti vanhu vanga vasina confidence nemari yavo, inyaya yekuti black market yanga yakwira, inyaya yekuti inflation yanga yakwira. Zvese zvitinazvo nhasi musi wa 25 June 2019.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa pa Nelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo zvirikuitwa nehurumende hazvina pundutso.
Zimbabwe haina kugadzirira kuti ishandise mari yayo. Chinodiwa kuti mari itsva inonzi Zimbabwe dollar idzoke. Chekutanga tinofanira tine stable economic environment. Yekuti inflation inofanira kunga iri single digit. Izvozvo kuti ara kuno inflation 97.5%. Yema exchange rate again anofanira kunga iri stable. Tinofanira kunga tine inonzi fiscal consolidation. Vanobata nezvemari kuMinister of Finance vanofanira kunga vasina zvikwerete zvoda kubhadharwa. Domestic debt muZimbabwe chikwerete chiri kuma $9 billion. Saka chisati chabhadharwa ichocho mukaunza mari itsva pamuchatanga kuchibhadhara chakonzera mhirizhonga kumari, mari itanga kurikurudza simba.
Mashoko aya atsimirwa nemutungamiri werimwe bato rinopikisa remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, avo vaimbovevo gurukota rezvemari.
Ivowo vamunangagwa pachavo vari kumaputo vakatsanangura matanho atatevedzwa vaine tarisiro yekuti kuda kuzopera kwaSeptemba nyika inonga yaane mari yayo. Saka chaitika pakati pesondo rapera nanezuro chaita kuti vakurumidze mufast track muchirungu kuunza mari iyi chinombove chii. Isu tichitarisa tiri kunze tinoti ipanic. Vakasongana nevashandi vehurumende vakati wandei vakavaudza kuti havachadi imwe mari kunze kweUS dollar, ndokubva vavhunduka ndokungoita papadzungu ndokungounza chimari chisina basa.
Ko, zvaitwa izvi zviri pamutemo here? Tabvunza Dr. Makoni.
Mutemo wenyika mamirira wakaita iko zvino. Kune mutemo wakatosungwa muparlament muna 2009 wokuti tadzima Zimbabwe dollar, taakuunza yavakati muchirungu multi-currency system mari dzakawanda wanda. Saka mubvunzo wekutanga unobuda pachirongwa chakadaidzirwa nezuro ndewokuti zvinogona here kuitwa pasina mutemo unozvitsigira kana kuti uyu mutemo uripo usati wabviswa. Wazhinji wedu tiri kuona hurumende yakaita zviri kunze kwomutemo.
Mashoko aya atsimirwawo navabiti avo vati vatombosimbudzawo nyaya iyi mudare reparamende.
Hazvisi pamutemo, ndazvibva kuzvitaura muparlamend. The issue yemultiple currency yakatosotwa nenyaya yekuamenda Reserve Bank Act Section 44A Subsection 2. Tikazoreva tinoshandisa mamultiple currency zvinhu zvakatemwa izvozvo neparlament.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya, avo vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kuipa.
Indotoona vanga zvinenge zviri nani. Vanhu vangaita zvavo pfungwa dzekuti maybe zvazvozvakati. Munhu ane pfungwa yekuda kugadzirisa Zimbabwe kuti ngaimire zvakanaka achazvitambira namaoko ese.
Mashoko avaJokonya atsimirwawo namuzvina bhizimisi vaGilbert Muponda.
Awa danho iroro rakatwa nehurumende ndizvozvo chaizvo zvakatoti nonokei kuya ndozvaifanira kunge zvichiitika kuti kana iwe uchitenga chinhu muZimbabwe uri muZimbabwe here hapana uchaungada kushandisira mari yekunze.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo zvaitwa izvi zvikasabudirira vanyuve vanenge vazvikanda mukanwa mamupere.
We are just hoping kuti paenda minister of finance kuChina dzimwe dzenguva vacho vaina joka ikoko nekuti kadhi dzavakanda iri renew currency ndo lasti kadhi dzavakanda kuona patikiti. Saka vakadzoka vasina joka inova foreign currency yekuti asupport dollar iri reitaita dambudziko kuti risimbe. Ende zvavari kutaura yekuti mitengo ichazonge yachipa hazvizobudise kudaro.
Zimbabwe yakapedzisira kushandisa dhora rayo muna 2009 sezvo dhora iri rainge raramba richishaya simba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mamirira akaita zvinhu panyaya yezveupfumi nyanya panyaya dzezvemari. Chirongwa ichi tinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu.
Ndikutaura naDizi Chisiko ndiri kwaRusati. Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbotibatsira. Saka tiri kungoramba sei. Kumastoro semushopu yeTV7 haya nezuro munhu akatopinda aine mayusi achida kutenga makabva matovharwa.
Ndikutaura naDizi Pavo ndeomarare. Muharare panye mari izvo zvisiye zvavinenge zvichitsenzi sekari kana daurotenga zvinhu zvakatenge mishonga mumafamasizi mishonga yakawanda vanenge vabvisa kumashow mishonga isisavi yakatenge yeDP aisibatira mishonga yakawanda like imwe ndakatombobvunza nezvere izvivimo pasati paanaunswa dhati dzakanaunswa neRBZ mishonga yanga irimo yakachitengeswa inhuyes prize sakubva payango nhuyes prize mayesa achabvumidzwa kushandiswa ndozoda kutobvunza kuti chitenga mishonga vakuti pane zvinhu hatina kusoko
mutaura na Chiwa ndiri kumbare pambare parit chaizvo kumbare vanhu vayo chiringotenga nemari idzodzo dzedu dzamaus wayo but vamwewo ndo vari kutya kutenga apa tematanishopu nemashopu madiki havasi kutengesa nemaus
murutarana tafara nache bwanya ndiri muchivhu pakatoipa hanza
tisanangurirewo kuti zvakaturwa nehurumende izvi muri kuzvitambira sei
zvakaturwa nehurumende hazvisi kutombonyapisisika kuti urongwa hurumende huruda kusiya vanhu vari papi tambenge tichitenderawo hedu tichionawo mitengo mune zvimwe zvitoro tiri kuvana kuti mamashopsi afuma akatokwidza mitengo yezvinhu zvakaita seflower raisi pamwe chete nemafuta ekubikisa
mutana Tabet Manyoni ari kuHarare Stratafen mari tgs toti akanaka but nerumwe divi toti akashata futi nokuti mari tigesewo zvinotenga zvinhu kutaun kana mumashops zve zvichidhura nhasi ndambopinda mutaun makuse ndada kutenga chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond nhasi ndasvika ichinzi 102
inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nemusi wechina
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Ini ndini Mike Hove, ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chandinokupakurai nemusi wechipiri wega-wega. Nhasi muchirongwa, tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevechidiki munyaya dzemabhizinesi, takatarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyika munyaya dzemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na ACM. Bye bye.
Nzwisa kubva kune chisikana Tariro negitare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rinoti hurumende haina kutevedzera zvinodiwa nemutemo payakatara mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 uye riri kupikisa mutemo uyu. Vamwe vanamuzvina bhizimusi voramba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Sangano reta Jamuka rinoendesa gwaro renyunyuto kumahofisi ya mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa richivakurudzira kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwena Chris Gande.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Nhlangula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani sile mthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lo hulumende laba ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano ese-Tripartite Negotiating Forum ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
So abantu nxa beloke beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayo forex, yebo yebaqamula umthetho kodwa kunzima ukuthi uhle adjust khona lapho khona lapho ngoba kunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma rate nalaka aqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu engxenye basaclear.
Osomabhizimusi lezakhamizi zakobulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho osanda sungulwa. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya zidaniswe yikwaliswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano ese-Tripartite Negotiating Forum ngokwethula isinqumo sokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe engaqalanga wahlala phansi lezisebenzi kanye labo somabhizimusi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZCTU bathi abasoze balandele lesi siqondiso bazaqhubeka befuqa ukuba izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika nxa uhulumende ngehluleka izisebenzi zizangena ezitaladeni zitshengisela ensukwini ezizayo. Ekhuluma emhlanganweni lintatheli zindaba emahhofisi nawo eZCTU unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kwakumele aqale ahlangane labo kanye labo somabhizimusi bacebisane andubana athathe inyathelo lokumisa ukusebenzisa imali yaphandle.
Uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani sile mthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lo hulumende laba ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo. Thina siyakhumbula okwenzakalayo ngeminyaka edlulileyo eminyaka ka 2008-9 lapha inflation eyayisiya phezulu izinto zingathengeki ezitolo izinto ziselakala emashopu. Sibone ngathi kona nje uhlelo lolo lufakwa nguhulumende yikho lapha esesigijiniselwa khona. So sithi njengezisebenzi nxa uhulumende engafuni ke ukukhuluma lathi ezifakela ke inhlelo zakhe engabuzanga abantu uyephula ke iconstitution yelizwe, uyephula njalo iTNF Act. Sithi ke silelungile njengezisebenzi ukwala ke lokhu uhulumende azama ukusibamba ngamandla ukuthi sikwenze.
Abebandla eliphikisayo leMDC labo bathi umthetho West Statutory Instrument 142 awuseze ulethe intuthuko elizweni kodwa uzengezelela ubuyanga ebantwini. Ekhuluma lentatheli zindaba esigodlweni seMDC eMorgan Tsvangirai House, isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Fortune Molokeli uthe kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana ilizwe libe le mali yalo.
Thina njenge-MDC asiyamukelanga indaba ye-statutory instrument ebuye izolo. Thina njenge-MDC sithi it's not enough. Kumele senze indaba yokuthi siqale silungise okuthiwa ngama-economic fundamentals. And okwamanje iZimbabwe ayilayo indlela yokuba le mali yayo ingazange ilungise khona ukuthini siyakwanisa ukulungisa ama-economic fundamentals. For example, kumele simake sure ukuthini ama-imports ethu they are less, ama-exports ethu they are higher. I-local production must be higher. I-local industry must be revived and so on. Konke lokhu kumele kwenzakale ngemva sesikhulumile savumelana njengelizwe ukuthi siyangaphi. Sisebenzelana ndawonye kungelazani kungela MDC kungelani.
Uqhubeke uMolokeli ethi uhulumeni
MDC sibona okuqathekile kakhulu eZimbabwe ukuthi siqhubekele phambili ukuthi kumele siqale silungise indaba yombangazi ukuthi sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyakuphi, ngoba okwamanje thina njenge-MDC asamukelanga imphumela yokukhetha eyayenzakala ngomnyaka odlulileyo. Yikho okwenza ukuthi iZimbabwe ibe le situation ekiyo okwamanje. So singaqali ngokukhuluma ngabo-economy, ngabo-monetary policy, labo-fiscal policy. Asiqale ngokukhuluma ngokuthini siyangaphi njengeZimbabwe. Okuthi ukuthi kumele siqale ngokukhuluma nge-politics. Sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyangaphi.
Umoloza kwenyamazana zendle owenzelwe eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalisa abantu ukuthi babe le mali yakwamanye amazwe, kodwa umthetho walisa ukuthengiselana ngaleyo mali elizweni. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe, ikakhulu kwele South Africa, bathi uhulumende bekumele avumele ukusetshenziswa kwerandi ngoba lumumo usuwabadalela inkinga eziningi. Unkosikazi Tracy Moyo othenga ethengisa umceco wabesifazana ekhanda uthi ukwaliswa kwerandi kuzabadalela ubunzima lapho besiya woda eSouth Africa.
Thina njengabosomabhizimusi abasakhulayo besibona kungcono sisebenzisa amarandi ngoba yowasincedisayo nxa siwoda izinto zethu eSouth Africa. Kodwa ke nxa sokuthiwa usebenze i-RTGS kuphela, ngibona ingani sokuzala nzima ekusebenzeni kwethu.
Uhulumende uthembise ukuhlangana lenhlanganiso ezimela osomabhizimusi kanye lezisebenzi kusasa lapho udaba lweholo lezisebenzi kahulumende olukhangele ukuba segudwini. Inkokheli yeZCTU yona ithi izaqhubeka ngesicelo sokuthi izisebenzi holiswe ngedola leMelika emhlanganweni wakusasa. Abaqembu labalwela ilungelo labantu eletha jamuka sesijikile labo bathi baqoqa ukutshengisela bekhonona ngomthetho we-SI-142 nxa uhulumende engalungisanga udaba lokuswelakala kwemali kungakedluli umhlaka 1 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Siyabonga Bhebhe. Lokhu sikudaba lunye. Osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni kusukela izolo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Izolo uhulumende uvuke esethula umthetho oyenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu kuchiye umphakathi engelankani, kodwa lamhlanje uqhubekela phambili esebenzisa leyo mali abamavinkili athengisa imithi besamukela imali ngasese. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Juma uthi akumangalisi ukuthi uZulu lokhe esebenzisa imali ngoba yiyo alayo eyakuleli ayitholakali emabhanga.
Into okwenzakala phandle kuzwisa ubuhlungu, kodwa kunjalo kuzwisa ubuhlungu. Mina ngisola uhulumende ongiyophonga ukuthi dukuduku nje abantu bengalindele wahle wakhupha imali yase-America le-South Africa la zonke i-forex nje ebisetshenziswa lapha eZimbabwe. So abantu nxa belokhu beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi-forex, yebo yebaqamula umthetho, kodwa kunzima ukuthi uhle u-adjust khona lapho khona lapho, ngoba okunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma-rate nalakaqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu, engxenye basa-clear yiko bethengisa nge-forex. Ye kunzima impilo, into ziwomele wonke umuntu, kodwa mina bengisithi ngabe uhulumende uyekelile imali yaqhubeka isetshenziswa kwalungisiswa nale yakhona lapho, kodwa leyo ingazange yakhutshwa ngoba ngakhangele ekhaya ngale vele ngamarandi ibhondi vele kabalazi noma zokuthiwa batshintshe ubathengise ngebhondi, akula muntu olebhondi ngale kugcwele amarandi lamabhondi.
Osakhulayo wakoBulawayo uBakizanani Dube uthi ukuqhubeka kokusebenza kwemali yakwamanye amazwe koBulawayo kumele kwenzakale ngoba abantu abala enye indlela yokuphila.
Uyabona ukuqhubeka kokusebenza kwedola lamanye amakarensi aphansi phandle kwelizwe vele kumele kwenzakale ngoba okwakathesa abantu abazimiselanga njalo. Ngingathi mina uhulumende uphonga kuba ambusha nje bengakazimiseli, bekumele ukuthi kungani kuba lesikhatshanyana abantu bejayele. For now abala any option, kuzamele baqhubeke lalo banje, kumele beqhubeke lawo be-adjust.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Steven Mbizo uthi idola leMelika lingumgogodla wenotho yamazwe omhlaba, ngakho-ke ukuthi uhulumende athi lingasebenzi yikudlalisa isikhathi.
Imali yakwamanye amazwe vele i-USA is the backbone of all economies. So uma ingasasebenzi lapha kithi, look at Venezuela. IVenezuela bavala mama, bathi abasafuni use bazasebenzisa yabo. Kathesi abantu beVenezuela batshitsha nsuku zonke besiya America besiyadingani lapho okule use. So thina indlovu ngempama iuse vele sizalisebenzisa, vele yiyo ibase, yiyo imali, into okuthiwa yimali. Hayi khona amaphepha ethu lawo, amaphepha ethu sawasana angeke wathwala. Iuse angalithwala afika ibutswana litshintshe, ufike South Africa litshintshe, ufike eMozambique litshintshe. La awethi sizawatshintsha nga, ngifuna ukuya eBotswana mina, ngizafika ntshintsheni eBotswana mangasela yizo. Ngifuna ukuya eSouth Africa, ngizafika ntshintsheni. Imithi ayikho, siyayithengani eSouth Africa. Simele uhambe ule mali etshintshekayo kucurrency amanye amazwe, hayi khona eyethu ibhondi esebenza khona.
Kodwa unkosikazi Lucky Fengu ohlala emzini weMachobana uthi kuhle ukuthi uhulumende alise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
Sekusithwalise nzima shuwa njobana emsebenzini esisebenza khona akuholwa US dollar, kodwa ama-price wonke sebethengisa ngama-US dollar. Ngiyalithatha ngaphi US dollar ngingaka shuwa? Yanti abantu sesisifa sihleze ezindlini, imitha sisakwanisi kuyithenga ngenxa yokuthi sekumele sithenge nge-US dollar. Lezitolo sebetshintshile abasafuni ibhondi lethu lonele lakhona apha, sokumele sithenge nge-US dollar. Sesithwele nzima, sisakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe senzeni.
Kodwa umnumzana Vusa Chirwa uthi okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
I-bond note imali yenziwa ukuthi ibhaxiswe kumbe inamathele kumbe ibe yisithunzi semali yeMelika kumbe njalo ibe yitoroyisi yemali yaseMelika, okutsho ukuthi imali yaseMelika ilikhanda ibhondi nothi lilitloyise. Ma ususithi ikhanda lisasebenzi, itloyisi leli lihamba njani, lisebenza njani? Ma usukhipha isihlahla uthi kusale isithunzi, isithunzi sokwakhona njani kungela sihlahla? So ngokuzwisisa kwami akukho emthethweni imali engalasasindo ngaphandle kwemali yaseMelika, ngoba uyathi senza kwathiwa izonamathela imali yaseMelika, izobhaxiswa imali yaseMelika.
Imali yomhlobo lebond note iyalingana le mali yebulenjini iRTGS, njalo kusukela izolo akula muntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe. Kobulawayo osomabhizimusi loZulu lamuhla baqhubekele phambili besebenzisa imali abalayo yakwamanye amazwe. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Eita eita hola, mtsakazo muhle okhulumayo nguMike Hobe weStudio 7. Ngithanda ukulinxoxa ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo eZimbabwe ngesikhathi umnotho ugugudeka okumangalisayo. Abafisa ukwengena kuhlelo, simeze umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lilakho njalo ukusixhuma enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ngukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lamhlanje uZulu wakwele Ethiopia ubelelanga lokukhumbula lokukhalela imuli zabalahlekelweyo emizameni yabebutho abakade befuna ukugenqula umbuso wesigaba se-Amara. Imisakazo yakwele Ethiopia ibike izolo ukuthi umkhokheli wabahlamuki abakade befuna ukugenqula uhulumende uBrigadier General Asin Mutsike wenelise ukudutshulwa lawahle wafa izolo lapho izama ukubaleka esebone amasotsha akhe esehlulwe. Othunywe inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations ukuyacubungula ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele Myanmar, uyangili uthi wesabela ukuthi abantu bazahlukuluzwa ngamandla ngohulumende walelo lizwe ngokuvala akwenze ukusebenza kobulembu be-internet kusukela izolo. Lokhu kungakaqondakali ukuthi umnotho welizwe uyangaphi kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Ezinye ingcwethi zithi inyathelo elithethwe nguhulumende lilakho ukuvuselela umnotho welizwe. Nanku isisindo sedola leZimbabwe kumbe ibond sesikhuphukile ngesilinganiso esikhulu kusukela izolo. Idola leZimbabwe ebeselimisana ledola leMelika ngesisindo esingamadola alichumi, i-1:10 ngesilungu, selikhuphuke laya kumadola amane kudola linye leMelika, i-1:4 emkambo wensitha kobulawayo. EHarare kubikwa isindo sedola leZimbabwe lokhu sisiwa lithengiswa nge-1:13. Kodwa labayithengisayo bathi abakaqondisisi ukuthi kusiyaphela iviki kuyabe kuhamba njani. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo uSiphatheleni ongafunanga uqanjwa ngegama.
Iwe ayizolo khonapho eze announce ukuthi kubona kasafuni iphuzeni, kasafuni imali zonke zithenge la. Anti usho wakhathi izolo wathi kasafuni normal multi currency. So izolo sathi sahekela ukuthenga imali vele yilanze yatshona bese sasathenga imali. Esiqalile namhla ngoba abantu bafuna imali, bafuna ukuhamba. Lathi rate ngoba siwile bayatshintsha, ngoba nxa uvele ufuna ukusebenzisa imali ibhondi lona le, njengoba le ma-shops sisetshe walikhadi sokusebenzisa ibhondi bayabuya batshintshe. Ngenxa yokuthi ebhenki kulama-rate wona la phansi abantu abahambe ebhenki. Hhayi, i-US vele iyi-950,000 ibhondi or 950, so kathe sesithenga nge-40,400.
Omela isigaba seSouthern edolobheni leHarare umnumzana Peter Moyo uthi uhulumende wephule umthetho ngoba engaqalanga wethulela uZulu okuphathelane lenyathelo alithetheyo.
Ya, sibili into ekhona lapha ikuthi khona abantu lapho ngokujunywa zingazange zacabangela ukuthi kona kungaba nesihlazo esinje. So abaningi yabona ukuthi kona babethenga imali ku-black market ukuthi bahode izinto zabo. So laba ama-individuals abaney'nto zabo abanjengama-pharmacy and abanjengama-supermarket amanye amancane sebefihlile into zabo ukuthi bake bame babone ukuthi kona kanti kuzalwa komoni ngoba akusebenzi lutho ukuthi kona yena umuntu wasebenzi i-US setshele ukuthi kona i-US yakho kayisenamsebenzi yona le. So ye sebekuyezile abantu.
Umongameli Mnangagwa yena lamhlanje uthe inyathelo elithethwe nguhulumende selizabangela ukuthi ilizwe lifane lamanye amazwe asebenzisa imali yawo.
Zimbabwe has gone back to normalcy, and the normalcy is a country must have its own currency. That's normalcy. We were living in an abnormal situation, and you should be the first to congratulate us.
IZimbabwe isibuyele njalo ekubeni lilizwe elilobuntu bayo. Ubuntu yikuthi ilizwe kumele libe lemali yalo esebenza elizweni. Kumele kube yini abokuqala ukusitshayela ihlombe ngokuletha ingubo enje. Sesifise imali yakwamanye amazwe.
But we have not banned the possession of any other currency except you cannot transact in any shop.
Kwezinye indawo zesigaba seMatabeleland South, idola leZimbabwe kumbe ibond belivele lingasemukelwa ezitolo. Zithukuthele ziganunwabo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya ngemva kokuba uhulumende evale ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe abalisa irandi leSouth Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe asebehlala eMzansi iningi labo asebesungule amabhizimusi amancane ngemva kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kumiswa kokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe kuzahle kwachobodise amabhizimusi abo. Iningi lala amabhizimusi akuqela izitolo zokuthenga impahla lokudla abakuthenga kwele South Africa. Ukumiswa lokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe okugoqela irandi sekusitsho ukuthi lezi mpahla bona bazazithenga ngerandi abazithengayo wabhadali ngama RTGs osekuthiwa lidola leZimbabwe. Umnumzana Lebani Nkomazana uthi bazawathini ama RTGs nase kufuze bayethenga ezinye impahla kwele South Africa njengoba kungasomali ebambekayo futhi ingathengi kwele South Africa.
Ama orders akuwayenza ngaphandle kwelizwe uzoyithatha yapi leyo foreign currency njengoba uzothengisa ngamabond uqede leso stock? Sekumele ke ubuyele uphindele lapho owastoka khona ngaphandle kwelizwe. Uzoyithatha yapi leyo foreign currency? Ama-bureau de change akavuswa, i-foreign currency ama-bank ayikatholakali.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Academy of Excellence umnumzana Andrew Nyati uthi lobu yibuqili lesihluku esenziwa nguhulumende.
Hey, nasi umhlolo bakithi. Into ebizwa ukuthi ambush, abantu bacathanyelwe. Into engena ibond yangeniswa ngebackdoor. Kwazongeniswa iRTGS ngefestere. So kuthiwa isibuyile futhi izimdola. Kwaze kwaba kubi kuleli lizwe.
Okugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi.
Lokhu ke kuzodala ukuthi izinto ziqale futhi ukushota ezitolo. Lokhu kuzodala ukuthi abantu abaningi bengakwazi uku-order izinto ngaphandle, ikakhulu laba balezitolo ezincane nezinye izitolo ezinkulu kodwa ezingakwazi ukuthola imali ebhenki elikhulu likahulumende.
Umnumzana Jonathan Betsy yena uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende akawaboni njani amaphutha okwethula imali engekho.
Kuzothatha isikhathi ukuthi kuveze impela ukuthi indlela yakhona iyaphi. Kodwa kube kuthiwa nathi baqale basazise ukuthi kuhamba kanjani, because okwamanje most of the people we are clueless ukuthi kuzokwenzakalani. Umuntu uma uvuka ukuthiwa le mali ayisazi, asamelanga ukuthi uthengise ngale mali, whereas wena uyazi ukuthi usitoke ngayena le mali.
Kanti kungcina ihlalo lenhlanganiso e-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda uthi kusobala ukuthi uhulumende usekhethe ukuthi uzulu ahlupheke bese usithi yonke imali yakwamanye amazwe ingene ezambeni zabakhokhelayo.
okusho ukuthi bonke laba bantu laba abathenga koMosina nalapho eLimpopo besuka kwele seZimbabwe kuzo zonke indawo ezihlukehlukene ngeke basanelise ukuthi bakwenze lokho ngoba bengena kulithola irand okusemthethweni okusho ukuthi umuntu nomuntu ozobanje phethe imali yangaphande usezoboshwa ngezinye indlela kusobala ukuthi uhulumeni uzama ukuthi kube namacala amaningi ukuze abantu baboshwe ngobuningi athole imali ngokubopha abantu
kodwa ke ngakucela kahulumende umphathi intambo kwezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi leli nyathelo lizasiza kuletheni ukuhlaliseka kwentengo yempahla kanye lokuthi kungabi lamankampani athengisa impahla ngohlobo lwemali engaholwa isebenzi zeZimbabwe. Nalesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Ingoma emnandi, ingoma ezothileyo, ingoma kaThama ethiwa yona owami, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inhlanganiso elwela izisebenzi ezCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum kumbe iTNF ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubekele phambili besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lomthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona statutory instrument 142. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingakhohlwa uhlelo lwethu lwekuseni half past six. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Hey taita ola Zimbabwe omuhle ndinomgamuchira emchirongo chedu cheve chidiki uhlelo The Connection which yours truly.